isu ipapo tinenge tisipo. Tinenge tisipo nokuti president wedu havauyi neku domestic arrivals. Saka vanoda kuno protesta, havo vanogona kuprotesta is their right. As you know kuti nyika yeZimbabwe ino respect ama human rights, the right to demonstrate, and also nyika yeAmerica, United States of America, ino allow that as well. Saka hatina problem nevanoda kuprotesta against zvishuviro zvaainazvo. But chatoda kutaura ndechokuti president wedu paanosvika somukuru wenyika varikuya kuUN vachasvika vachitogwa nedelegation zvinongoita mapresident yese ari kuya kuUN. Hakuna unotomboziva kuti vasvika, hakuna unotomboziva kuti vasvika nepi vabuda nepi. Saka handioni zvichisevha purpose kune avo varoda kudemonstrate. Kana vaida kudemonstrata kumaamericans nevamwe vanongouyawo mavisitors anenge achingouyawo hazve zviri kwavari. Isusu hatina chinoti muvha, hatina kana problem, hatina kana dambudziko nazvo. Uye hatina noti baya nokuti kwanzi pane vafunga kuda kundoratidzira ikodzero dzavo ngavaite zvinovaitira semusangano wavo.
Asika bato iri rinopikisa rePeople's Patriotic Party riri kuti raona zvakakodzera kuti riratidzire imo muno muAmerica, sezvo ivo nemamwe mapato akadai savana Citizens Coalition for Change vachiwanikwa vachimbunyikidzwa kodzero dzavo dzekuti varatidzire muZimbabwe.
Handizivi kuti kuno kuAmerica kuratidzira kuno kuAmerica zvinobatsira chii uye zvinochinja chii, nokuti kuratidzira kana uchiratidzira uchiti nokuti uda kuti America iite regime change, ibvise government yeZimbabwe, handifungi kuti izvozvo zvichasevha purpose in this day and age. Zvaiitwa kudhara nguva yana George Bush ike zvino zvanana Tony Blair, zvakatoexpire kushina government yeimwe nyika inoda kubvisa imwe nyika. As a matter of fact, handiti mazvazviona henyu kuti musi waDisemba 13-15 gore rino ra 2022 mukurunguru weZimbabwe wainvaitwa ku Africa US Summit nava Biden. For the first time after 25 years Zimbabwe yainvaitwa neAmerica kuti iuye ku Africa US Summit. Zvinova izvo resounding victory kwatiri musangano weZANU-PF negovernment yeZimbabwe. Saka isi hatina chetinombovhunduka kwedu kuZANU-PF negovernment yeZimbabwe iri kuleda nyika yeZimbabwe. Zvinhu zviri kufamba, vanoratidzira ngavaratidzire.
Muchange muchiratidzira here rutsigiro rwenyu kuna vamunangagwa sezvamunogara muchiita gore negore panoitwa United Nations? Gore rino zvakamira sei?
Gore rino tine takazara isitiri kutosvikawo manherano ndobva tiri kusvika muNew York. Saka gore rino kune kwakazara, kuchauya vanhu vachabva kunana Australia, kuchauya vanhu vachabva kuBritain, kune vanhu vachabva kuChina, kune vanhu vari kubva kuZimbabwe, Botswana. Hatingi ndingangoti Sadak region yese iri kuuya. Tichange futi tine mapato edu marevolutionary parties, tichange tine shamwari dzedu dzomuAmerica, December 12 movement inenge iripo, nemamwe maAfrican groups ariko kuAmerica, maAfro-American groups nemamwe maAfrican countries vanova zvigaro zvomuAmerica vachange varipo. Saka gore rinotikutarisira huwandu hwakanyanyisa kudarika kwatati taimbouona.